sano iri ndere kuda kungoedza sekuonekwa sepane kuchinjwa kwemutemo inodzvinyirira yanga iripo yePublic Order and Security Act. Asi chinonge changochinja ipapo izita chete rekuti yava nezita itsva. Zvinhu zvose zvakazviramba zvichinetsa mudumbiro rePublic Order and Security Act rangodzorerwazve kumutemo mutsva uyu. Zvakare ukaona mutemo mutsva uyu haunyanyi kusiyana nemutemo waivako waidzwe Loma yanga iriko munguva yaSmita, zvina kumbonyanya kusiyana. Saka semaonero angu hapana achaningati chachinjiwa mubva mumutemo uyu tingatifadza sezvataa takatarisira.
Pane vamwe vanogonawo kubvunza vamandevere kuti chii chakaipa kuti mutemo uyu unge uripo kana vana vezimbabwe vachingoteedzera mutemo wenyika.
Semaonero atiri kuita maseenzeswo anezvoitwa mutemo iyi, mukaongorora nekuona zvose zvanga zvichiitika kubva pa kapinda hurumende itsva ende patakaita maelections edu paakangopera muna July 2018, muchaona kuti pane vana vezimbabwe vanga vachida kutaridzira nguva dzose murunyararo. Asi muchaona kuti hurumende iri kuita kuti vanhu vasakwanisa kunge vachitaridzira murunyararo vachishandisa mitemo iyoyo kudzvinyirira vana vezimbabwe vasataridzira. Vana vezimbabwe vanoda kutaridzira nekuti mararambiro avava kuita nezviri kuita upenyu mazuva ano vanenge vachida kuratidzira kuhurumende yavo vachikumbira kuti hurumende yavo iongorore zviri kunetsa. Asi nekuda kwemitemo iyi matarisa ati kuzvikondera iko zvino izvi vanhu vebato rinopikisa vanga vachida kuratidzira gore rose rino asi vachitadziswa kutaridzira. Noda kuti pane mitemo inenge ichinzi tevedzerai mutemo wakati wakati wakati. Mitemo yacho mukangeredza haiteedzereki kana kuti tichiri katevedzerwa vanongorambidzwa zvakadaro. Vanhu munoona vachiti vanokwanisa kutaridzira vanenge vari vanhu vebato rinotonga reZANU-PF, vamwe vese havabvumirwi kutaridzira.
Pane zvimwe zvichakwanisa here kunge zvichiitwa nevanenge vachipokana nemutemo uyu?
Zvinenge zvava kutokwanisa kutozoitika ndezvekuti magweta nevanhu vanoita zvekudzakodzero vanofanira kuchallenja mutemo uyu kuti mamwe maprovinensi arimo kana kuti zvimwe zviri mutemo inu zviri kunze kweumbiro remutemo inonzi Constitution of Zimbabwe. Ndo chete chinenge chasara kozi umbiro remutemo weZimbabwe rinoti munhu wese ane kodzero dzake dzekuratidzira murunyararo. Saka chinenge changosara ndechekuti vanhu vanokwanisa kuenda kudare guru remutemo reConstitutional Court.